inindiri chimwe chezvizvarwa zvezimbabwe chiri kuno kuunited states of america and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rino iri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere ichi hachizivikanwe handizivi kuti chakambenge chiriko here asi vanhu vafa nevabatwa nacho izvinozvi vakati wandei saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire
mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo
inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopiwa mikana yekushandira kumba dzimwe nguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira stere kugara ushandira kumba makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe uye zveinternet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa
ko zvekudya muri kuita sei muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro
zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa and kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa uye zviri kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wamudzibvisa wotobva wawacha
zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
ini hangu ndiri kungokurudzira vanhu vari kumusha kuzimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi tinoona vamwe vanhu ava vanenge vachizvitorera kure kutaunge zvinhu zvenhando asi chirwere chauraya vanhu vakawanda fani kunyanya kueurope kunana italy uko kune vanhu vazhinji vafa ende dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona saka vanhu vari kumusha tiri kukurudzirana kuti tizvikoshese tigeze maoko edu tisanyanyoungana